Maseo akanyora list yemamembers edu kunyanya matop leaders yemamembers edu yavakatimira kumadistrict iri kusvika musikoro kumaheadmaster vachiudzwa kunzi vavictimize vanhu ava. Vanhu ava vari ku vanhu ava vane mazita akanyanyozara palist iwayo, vanhu vatinge vachitungamira, vari kutungamirira maprovinces vedu, vanove vanhu vanga vari mubishi reko vari kuomobiliza nekurekruta vanhu kuti vajoine union yedu nekupatisipa nekuorganiza kuti vanhu vapatisipate mumaprocesses edu. Idanho ratorwa nestate pamusoro pemamwe matanho ayanga yagara yechitora ekuedza kutinyararidza nekuedza kuparadza union yedu kuti isatengesi.
Gwaro iri raiti chii?
Ilist yemamembers edu vari kunzi vanhu vanofanirwa kuti vadhinge mabasa kana vachinge vangowanikwa vaine chiromhosva doko doko. Vanhu vari kunzi vanofanirwa kuharaswa, vavictimized, vasawane ugaro hwakanaka kubasa kwavo. Tikatarisa izvi zvinhu zvanga zviri kutoitika zvekuti nemaheadmaster ari kunotsvagana nevanhu vezanupf mumacommunities, vanyoresa zvematsamba zvekutanga kukumbira kuti ticha uyu ngaadzidze pachikoro, hatichamude kudo, vachinyenda pazvikoro vachinokangarisa vadzidzisi vedu kushanda. Tisanganisirawo zvete kungoramba mamembers vedu achinyorerwa matsamba akasiyana siyana ekupiwa mawarning nekungonyoreswa mamwe magwaro ekuti vatsanambudze kwavanga vari.
Gwaro iri rakasainiwa nani? Makamboriwonawo imimi?
Gwaro iri rinenge rine masignature evanhu vanenge vari vautungamiriri wenzvimbo iyoyo. Kana raakuzobva kumadistrict rinenge razosainwa nemadsi vachisa kumahedzi avo. Saka vaibasa namaeitress ari kupigirawo basa ratiri kuita, ndo vachazotipa mazita avanenge vawana. Kusainwa kwemazita kwelist kunozoenderana nekuti inzvimbo ipi, asi vanenge vatopiwa mazita acho.
Gwaro iri rava nenguva yakadini ratumirwa kuvakuru vezvikoro kumaheadmaster?
Isu tatoziva zvesvondo rino musi wemuvhuro, ndo patakatanga kutakira nhare dzakasiyana siyana tichiziviswa kuti tine malista atapiwa emamembers enyu atiri kunzi atifanira kuti taarega ari muzvikoro. Taramba tichiindwa munhare dzakawanda tichitumirwa mazita nemahedmasters vachitiudza kuti ndo vanhu vatatageta.
Imimi sesangano reAdhus, pane zvamati maita here pamusoro pegwaro iri?
Zvatangoita izvezvi zviviri, chekutanga ndechekuti tizivise mamembers edu acho ari pamalist iwayo kuti vagare vachiziva kuti vari kutagetwa nehurumende, kuti vagare vakagadzirira vatizivise kana paine zvinenge zvaitika kwavari. Tikagara takagadzirirawo magweta kuti kana paine zvaitika vakwanise kubatsira mamembers edu nekuchimbisa. Danho rechitatu rataakutora izvezvi nderekuti titore list iyoyi yatanayo toidzorera kuministry tichivanyorera tichishandisa magweta edu tichivazivisa kuti tatambira mashoko aya avari kuteteredza muzvikoro, uye isu tiri kuvapa warning yekuti vasiyane nekushungurudza mamembers edu.
Magweta enyu mavazivisa?
Magweta edu tadovazivisa inhongu, ndo vatati vagare vakagadzirira kuti vati kana paine chaitika vakwanise kuchimbisa kumhanya kunobatsira mamembers avo.